Mukuru wepotras, Dr. Gift Machengete, vaudza committee inoona nezveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko kana kuti information communication technology kuti mitengo iyi inoenderana nokukwirawo kwakaita mitengo yezvinoshandiswa nemakambani aya pakuita basa. Vati vakabvumira kukwidza mitengo iyi uye vanoona sokuti mitengo iyi ndiyo inokwanisa kuti makambani aya aite basa akwanisa kuramba achiwanawo cheuviri. Vati kunze kwekuchema kuti mitengo iyi idzikiswe, nengo dzeparamende dzinofanira kuchemera kuti mari dzemuhoro dzikwidzwe kuti vanhu vakwanise kuramba vachishandisa mbozhanhare dzavo nemasaisai eindanet.
The only problem that we may behave is one of affordability to say.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vedu vanokwanisa mitengo iyi here sezvo mihoro yavo isina kuwedzerwa. Tikatarisa munhu anotambira 430 RTGS dollars anokwanisa here kutenga data.
You have to fork out. Are you in a position to afford?
Makambani emafoni mbozhanhare nemamwe anoita zvemasaisai eindanet munyika akakwidza mitengo yavo nezvikamu zvinodarika zana svondorapfuura, uye vamachengete vati izvi zvinotevera kukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa nemakambani aya. Vatiwo iyi ndiyo mitengo chaiyo inofanira kuvepo, asi chingangonetsa ndechekuti vanhu vanokwanisa kutenga here kana kuti kwete. Semuenzaniso, mutengo wedata wakakwira kusvika pa2 cents yemari yekuamerica pa megabyte rimwe chete. Vatiwo mitengo iyi yakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica.
So it's 1 cent for South Africa. For Lesotho it's 2 cents per megabyte.
Ku South Africa it's 1 cent per megabyte. Ku Lesotho it's 2 cents, Malawi 5 cents, Eswatini 5 cents, Botswana 9 cents, Mozambique inodhura i 13 cents per megabyte. Kozoti isu Zimbabwe tiri pa 2 cents per megabyte.
In our Zimbabwe is 2 cents.
Asi sachigaro wecommittee vaCharlton Wende vemDC vaudza vamachengete kuti havafanire kuenzanisa Zimbabwe nedzimwe nyika vachiti vanhu vemuZimbabwe vari kutambura zvakanyanya. Vati vashandi vemuSadik vanotambira mihoro iri nani, uye vati mitengo iripo pari zvino inoratidza kuti vashandi vakaita sevarairidzi havachatokwanisa kuramba vachishandisa mafoni kana kuenda paInternet. Uye izvi zvichakanganisa dzidzo munyika. Mashoko avaHwende atsikirwa nemumwe mugari weMuharare vaStanford Nyatsanza, avo vati havabvumirane navamachengete.
Hatingati zviri justified ka nekuda kwekuti masalaries evanhu haana kukwira. Ehe, wangangodaro zvavo kuti maprices akangodongofanana nemamwe macountries ari muregion. But ngatitariseiwo kuti maeconomies enyika idzodzo neZimbabwe akafanana here. Tinoona izvo kuti Zimbabwe haisiri kuita zvakanaka in terms of the economy. Saka maprices avo abva awedzera namo yevanhu vari muZimbabwe.
Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati havawirirani navamachengete vachiti pese panowedzerwa mihoro mitengo yezvinhu zvese inokwira.
Kunyangwe zvirizvo zvichiita sei zvakanaka zvanga zvitaurwa navamachengete apa, handioni riri paripo pane dambudziko, nekuti chatinoziva ndechekuti pese panokwira mihoro yavashandi vanotengesa zvavanotengesa vanokwidzawo mutengo. Saka idambudziko inenge iri gonzo nachingai vanenge vatidzingirirana mitengo ichitera mihoro yavashandi.
Zvichakadai, umbowo waburiswa nePortras waratidza kuti makambani ehurumende eTel1, Net1 neTelecel akarasikirwa nemari ingangosvika mamiriyoni makuma pfumbamwe emadhora kana kuti $90 million esari matatu muna 2017, kunyange hazvo panguva iyi kambani yeEquinet yakawana mari zhinji kana kuti profit inodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu emadhora kana kuti $130 million. Gore rapfuura Telecel neTel1 dzakarasikirwa nemari, asi Net1 neEquinet dzikaita mari yakawanda. Vamachengete vati izvi zvinoratidza kuti makambani aya anogona kunge asiri kuita basa nemazvo. Nengo dzekomiti dzati hazvibatsiri kuti makambani aya awedzere mutengo nekuti anongorasikirwa nemari nekuda kwekuti haagoni kuita basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.